kwari zvino hapana chachinja zvaitaurwa muna December zvichidzokera shure kuna November, October ndiyo state yatichiri iyoyo hapana zvachinja hatisi kuhora mari pakapera mwedzi uyu waFebruary yakabva takwanisa mamonthi 40 no salary 40 months no salary saka taangomirira asi vhiki iyoyi yapurai takazotaurirwa kuti kune high power delegation inenge ichitungamirirwa naminista weindustry and technology ichauya kuno kuzvisiko kubasa kubva kuHarare kuti vazoadressa zvichemo zvevashandi ntara iriko nokuti kambani tender direction iti saka tine tarisiro chaiyo yakakwanisisa chaya kuzotipira kuti zvakamira sei vhiki ino isati yapera.
Kove kambani yeesa vanga vambobatana neZimsteel vari kufambisawo sei basa?
Avo hatingatauri nezvavo nokuti bvira makore apfuura 2 takataurirwa neministry of industry kuti aiwa inini vasenzi vezisiko hatisati transfer kambani kuenda kuti kuesa saka muchiri kuvashandi vezisiko saka munoripota kuzisiko management saka avo hatingatauri nezvavo nokuti havasati vauya kana vazouya tozotaura nezvavo asi kwari zvino tinongotaura nemanagement yezisiko inofalla under the ministry of industry.
Tiri kunzwawo kuti ZESA yakadzima magetsi nenyaya yekuti vanhu havasi kubhadhara magetsi. Mungatiudzawo zvakamira sei?
ZESA iri nani yakadzima hayo nokuti vanhu havana mari yemagetsi. Iri nani asi nokuti unogona kuenda kusango uku ukazono wasungwa futi wakutema miti kuti uise moto. Asi yaitisa manje imvura. Municipality ndo yakavhara mvura. Yavhara mvura that means cholera yakuuya zvirwere zvakawanda zvaviko because vanhu vana mari yekubhadhara chimarets saka municipality yakavhara so tautaura about vamwe vane almost 2 months vavharirwa mvura nenhamo yekuti vashandi vezisiko havakwanisi kubhadhara vana vavo chaivo kuchikoro chako idambudziko havasi kukwanisa kuenda.